hurumende hongu yao ya ichirerutsa zvizhinji asi kwatiri isusu vanongorarama nekutengesa hapana chinhu charerutswa nekuti mumastriti imomo ndimo matinokwanisa kugara tichitengesa ndimo mune vanhu vanenge vachitenga uyezve mukaona kuti nyika yedu haina kana mabasa mabasa ari kubva kune isuye kuti tizvifungire nekuzvishandisa but manje kana hurumende yakacreata unemployment yakakura kudaro asi pasina zvatiri kuwana tinongoona kunge tiri vanhu vangorasirirwa sezvo tichinge tichizvitengera tiri tega.
Mune matanho amuchatora here kuti hurumende ikwanise kunzwa kuchema kwenyu?
Kutora danho kana uri munhu ari kuzvitengeseraka zvinenge zvichienderana nekuti muri kubvumidzwa nekutora matanho acho. Zvamunoziva ndechekuti Zimbabwe munhu angozviraramira nekuzvionera. Chatinogona hapana. Nenyaya yekuti kana tikada kuti tidemonstrate tinosangana navo vachiita se woita tsvimbo mugodzi. Tikada kuti titaure zvatinotaura hapana anotinzwisisa. Saka takungoona kunge vanhu mainformal traders vatiri kuita izvi. Havana mvere vafungane zvedu. Takamboudzwa mazuva ano kuti kuchauya mari yakanzi ndeyekuzotibatsira semainformal traders. But panga pakunzi panoda vanhu vari registered.
Tinoona kuti lockdown yawedzerwa zvakare nemasvondo maviri. Zvichakanganisa zvakadii raramo yenyu?
Apa pakuwedzerwa kwemamwe masvondo maviri apa rufu kuvanhu vanotengesa. Nekuti chekutanga ndechekuti kwatinohodha kwacho kwakavharwa. Chikumba kwacho. Hakuna chekubata. Mitero chero hurumende yakambotaura kuti musabhadhare asi tinenge tichigara pamani vatisingabhadhari. Koiye munhu wacho anenge aine imba yaanenge atipo kuti tigare iyewo anenge asingatenderi kuti vamwe vazhinji vacho vanotengesa futi. Saka ndinokutaura even vakazoti mazuvano vakaita sei asi zvinorwadza kune munhu ari kutengesa ari mustriti nekuti mafees anenge akamirira, marendaus akamirira, magetsi odhura, gasi ratinenge tichida kutenga racho radhura. Hapana chinhu chakachipa muzimbabwe. Saka ndirikuona kuti sezvo tiri vanhu vanozvitengesera hatina kwekuenda nekuti mai vatsva musana mwana atsva mudumbu.